mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 30 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chekutanga press statement iyi iri kutiratidza kuti munyika zvinhu hazvichina kumira zvakanaka, zvinhu zvaita manyama amire nerongo.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutoni Ncube votura mamwe matanho akanangana nekugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekudzikamisa dhora remuZimbabwe.
Dziko huru raitika muZimbabwe raita utungamiriri usina hanya nevanhu, zvafanana nababa vasina hanya nemhuri yavo, vanogona kuzvidyira zvese zvavavotsvaga.
Vamwe vadzidzisi munyika voronga kunotsvaga mafuro manyoro kuBritain, uko kwamuka mabasa. Hurumende yeChina inoti inoda kushanda neZimbabwe mukusimbaradza nyaya dzekudyidzana mune zveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuWashington DC.
Chekutanga.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutoni Ncube vakatura mamwe matanho avanoti akanangana nekugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekudzikamisa dhora remuZimbabwe. Mugwaro ravakaburitsa nezuro, vaNcube vakapa matanho anosanganisira kuwedzera kutengeswa kwemari yekunze zvakapetwa kaviri kana kuti kusvika pa100%, kubvisa mitero pakupinzwa kwezvinotengwa kubva kunze kwenyika, kukurudzira kushandiswa kwemari yemunyika pamwe nekuita urongwa hwekutarisisa mafambisirwo egoridhe munyika. Vakati hurumende ine urongwa hwekutora zvikwereti zvese zvekunze kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, kuumba homwe yekubhadhara zvikwereti uye kushandisa mitemo yakaomarara yekuderedza kukwereta kwemari mumabhanga pamwe nekusimbaradza dhora remunyika. Vakatiwo hurumende ichaita ongororo nguva nenguva pamusoro pemari dzemihoro kuvashandi vehurumende kuti dzienderane nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chenaimoyo Mutambasere.
Chekutanga press statement iyi iri kutiratidza kuti munyika zvinhu hazvichina kumira zvakanaka, zvinhu zvaita manyama amire nerongo.
Sei muchidaro?
Mastatements avo ari kuratidza kuti vava kutsvakurudza currency maus dollar, asi nzira dzavari kuzviita nazvo inzira dzinombunyikidza kunyanya avo vemabhizinesses. Vari kunzi ivo kana vachinge vawana mari vatsva maexports avo, vawana mari yavo iri muforeign currency ari maunited states dollars, hurumende iri kuvapa nguva diki diki kuti vashandise mari iyi. Kana mari isina kushandiswa, ichava ichichinjiwa into malocal currency.
Zvochireva kuti kudini izvi kune vemabhizimusi munyika?
Zvinoratidza kuti vadzokera mumasure pane mupolisi imwe yakambotaurwa zvichinzi hatisisina retention rate munyika. Instead of retention rate vava kutoti mari yacho yese kana iri muaccount isina kushandisiwa ichava inenge ichizochinjwa kuitwa mazim dollars. Zvino izvi zvinoita kuti avo vari mumabhizinesi vambunyikidzwe vatadze kuchengetedza mari dzavo mumabhanga eZimbabwe. Kana zvichinge zvadaro, zvichaita futi kuti mari munyika irambe ichiita ishoma. Currency inodiwa, currency inotenga, inova iyo yemaunited states dollars, icharamba ichiita ishoma munyika.
Pabatwawo nyaya yezvikwereti zvehurumende zvemaloans, patsananguriwe ipapapo zvishoma.
Nyaya yemaloan inoda futi kuti ijekeswe, nekuti statement iri kutaura nyaya yematreasury bills. kuti vachange zvakare vachiitwa ma treasury bills reserve bank ichange kuitwa ma treasury bills itori nzirawo yekukwereta zvakare asi tiri kunzwa kuti pare zvino zvikwereti zvese zvereserve bank zvichange zvakuiswa munational budget asi at the same time reserve bank yacho iri kuwedzera zvikwereti izvi nema treasury bills so asi kusatsonzwisisika kuti chavari kuda kuzama kuita chii nekuti haungabvisi problem nekuiwedzera
tochitarisawo zvose zvaburitswa mugwaro irori nyika inobatsirika sei neurongwa ihwohwo
overall takatarisa press statement iyi tiri kuona isusu kuti mapolisi avabuditsa apa haasi kuzobatsira nyika asi kuti tichatoona kuti mari icharamba ichishayika munyika naizvozvo zvitengwa zvichashayikwawo naizvozvo muzvipatara zvinhu zvinodiwa kuti varwere varapwe zvichashayikwa nekuti ndizvo zvinoitika kana nyika ikashaya mari yakaita sema US dollars nekuti ndiwo anoshandisiwa nokuti zvizhinji zvatinoshandisa munyika tinenge tichitonotenga kune dzimwe nyika
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare chenai moyo mutamba sere vange vari parunhare kubritain nestudio 7 vamwe vadzidzisi munyika vanoti mari shoma dzavari kutambiriswa nekubatwa kwavari kuitwa nehurumende kuri kupa kuti vafunge zvavo zvekunotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika dzekumawirira dzakaita seBritain iyo inonzi iri kuda kupa mudzidzisi anenge achida kunoshanda kunyika iyi mari inosvika £10,000 Britain yatora danho rekukwezva vadzidzisi vekune dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe neNigeria nekuda kwekushomeka kwevarayiridzi munyika iyi Bazi rezveutano reBritain rinoti riri kuda varayiridzi vemasvomu mumhizha kana kuti science mitauro nezvimwe hapasati pave nechibvumirano pakati peBritain neZimbabwe asi Zimbabwe ine chibvumirano neRwanda chekuti varayiridzi vemunyika vaende kunodzidzisa kunyika iyi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Atus vaobet masaraure kuti tinzwe maonero avo
Siko huru raitika muZimbabwe raita utungamiriri usina hanya nevanhu zvafanana nababa vasina hanya nemhuri yavo vanogona kuzvidyira zvese zvavaotsvaga nezvotsvagwa nemhuri yese vachizvidyira vori voga vana pamusha havawane simba rekuenda chero kunoshanda kumabhindoko munga vemugadheni kuti mhuri ibudirire ndo zvaitika munyika yedu yekuti unonzwa vatungamiriri vaine mbiri yekunokora zvichidyiwa neruzhinji vozvidyira ivo voga vozodzoka kuruzhinji voti ngatishandei nyika ibudirire saka pakazouya munhu abva kunze achiti isu kwatiri mukange mauya tinokupai rifa mola mola zvine mafuta mola zvine mongo vanhu vanotiza kutoti hai kunoti kushandiswa regai tiende kwatinodya nekuti muno macho hamuna chekudefenda Zimbabwe haichisina sense of nationhood nekuti valeaders aparadza kubatana kwevanhu aparadza zvidokwadokwa zvekuti dai nyika yabudirira nekuti unenge uchiona kuti ari pamusoro wacho ari kutonombo
hapana here zvingaamisa varayiridzi kubuda vachienda kunyika idzodzidzi
nyika dzekunzedzi dzine matambudziko adzo adziri kugadzira zviri strategic nekuti torera vanhu vane utesha asi vedu vanotoreka vese ende tinoona varayiridzi vese vachapera kumhanya vachienda nekuti vanondogara upenyu uye upenyu hunoratidzika upenyu hunechiremerera vaigona kuzvipira kusagara upenyu ihwo vakati ndoshingirira nyika yedu asi nyika yacho vanogara vachiremendwa kuti haisi yavo ine vene vayo saka kana iine vene vayo vanoisiya voti vene vayo ngavaivake voivaka havo vega munomuwozvitsvagira raramo kwayo
koiwo mutemo hakuna here unorambidza varayiridzi kuti vabude munyika nenzira idzodzi
hongu vachazama zvose zvavanogona kuda kudzivisa kuti vanoda kubuda vasabude asi kungozamawo hakuna chinomisa vanhu vanotsvaga madzira dzekuti vabve nadzo vamwe vari kutoregera basa vasingaende kunze vachitotanga kutengesa pamusika vachiita macross border nezvimwe. Saka kurasikirwa kwemenpower kucharamba kuriko sezvavanoita chikuru chinogona kumisa vanhu kuti vasabude kuvapa muhoro unotenga kuti vararame malife inonzwisisika kuti ndine basa randiri kuita ndiri munyika ine upfumi inogona kundicheukawo yoona mushando wese wandaita.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, vaObert Masaraure, vanga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano wezvemabhizimusi weZimbabwe China Business Forum uri kuenderera mberi kuBeijing kuChina. Hurumende yeChina ichiti inoda kushanda neZimbabwe mukusimbaradza nyaya dzekudyidzana nebudiriro pamwe nekusimudzira kuvakwa kwenjanji nemigwagwa zvemhando yepamusoro-soro. Gurukota rezvekunze kwenyika muChina vaQin Zheng vataura mashoko aya pavakasangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaFrederick Shala neZuro. Asi vamwe vanoti havo China iri kuwana zvicherwa zvakawanda kubva kuZimbabwe nenzira dzisina kujeka, uye mamwe makambani ekuChina ari munyika ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi. Muzinda weChina muZimbabwe unogara uchiti makambani enyika iyi anotevedzera mitemo yeZimbabwe kunyange kuine vamwe vashoma vanotyora mutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachiita zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro kana kuti PhD paHoward University muno muWashington DC vaKelvin Manduna kuti tinzwe mafungiro avo.
China neZimbabwe dzine hukama hwemakore akawanda going back kunguva yeliberation struggle. Kwari zvino since independence taona tichifambidzana nemachina vachitibatsira nemaprojects nezvikwereti zvichibatsira nedevelopment yedu especially munyaya dzeinfrastructure especially kubvira kuZimbabwe payakapinda mudambudziko remaarias ekutadza kubhadhara zvikwereti zvayo, machina ndivo vakauya kumberi vachitibatsira nekutipawo mari. Dzimwenguva vanotipa mari tichivapawo maminerals kuti tikwanise kuita development yedu.
Pane here zvinobatika zvamunganongedzera kuti icho nechocho paushamwari uhu?
Tati tarisa kuti pane zvinobuda especially mumasectors anenge lithium and energy kuti vatibatsirewo kutanga kuexploita maresources edelithium, iron ore kuchivhu, steel, totarisira kuti tipedze investment yacho tikwanise kutanga kubata mari and kuenergy sector. Kuwedzera pamusoro pezvavari kuita kuwange kukariba to add more ma generation capacity yedu iwedzere.
Kune vamwewo vari kuchema vachiti maChina haashandi nezvizvarwa zveZimbabwe zvakanaka, vanozvitorawo kupi izvi?
Vana vari kuchema nemakambani nekuti there are two dimensions, government to government tine hukama, tinoshanda zvakanaka, but paprivate sector pane dambudziko rekuti nyika chero isiri China dzimwe nyika mainvestor vanoya vanenge vakasiyana-siyana and zviri kuna regulator wehost government yedu yeZimbabwe to make sure kuti mainvestor anouya makambani anouya kuzoimplementa maprojects ematenda vanoda zvinotipa mutemo in terms of malabor standards, in terms of kubhadhara vashandi, in terms of compliance nemaenvironmental laws, in terms of kuti hapana corruption pakukontesta matenda. Mukaona pachitika corruption or non-compliance, chigunwe chei chinongedzera kuna regulator nehost government kuti ari kutadza kuimplementa nekuenforce mitemo yavo. Hapana investor anouya achiita madiro ajujina kana pana regulator akasimba. Saka dambudziko rezvezvitika maonero angu, ndinotarisa hurumende yedu kuti ndo inofanira kuve neenforcement iri vigilant.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro kana kuti PhD paHoward University muno muWashington DC vaKelvin Manduna vange vari parunare muno muWashington neStudio 7. Varimi vari kukurudzirwa kurimwa zvimwe zvirima zvisiri fodya munguva iyo zuva reWorld No Tobacco Day richicherechedzwa pasi rese mangwana musi wa31 Chivabvu. Goro rino sangano re World Health Organization WHO nenyanzvi munyaya dzezveutano weruzhinji vachabatana kucherechedza zuva iri. Goro rino donzo rezuva iri nderekuzivisa veruzhinji nezvenjodzi dzinokonzerwa nefodya, kujekesa kusazvibata kwemakambani efodya nekuratidza zviri kuitwa neWHO kukurudzira vanhu kuti vasapute fodya uye kupa simba kuvanhu kuti vakoshese kodzero dzavo dzeutano nekugara zvakanaka vachichengetedza ramangwana repasi rese. Asi kunyangwe vamwe vachiti fodya isarimwe, nyika dzakaita seZimbabwe dzinowana mari yakawanda kuburikidza nekurima fodya nekuitengesa kunyika dzakaita seChina. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wemubatanidzwa wemasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, kuti tinzwewo maonero avo.
Pazuva iri tinorangarira nokucherechedza kukosha nekuipa kwokurimwa kwefodya pasi rose. Kuvambira paupfumi, mabasa anowanikwa kuvandudza upfumi kuvarimi uye kurima vasingaurayi kana kuparadza masango, utano hwevanhu sezvo fodya ichishandiswa zvakasiyana-siyana. Vanhu vazhinji, kunyanya vechidiki, vave kuziva kukosha kweutano uye kusarudza kusasvuta fodya nyangwe hazvo paine vamwe vanosvuta nekunwa zvinodhaka.
Rakakoshawo zvakadini kuvarimi vefodya munyika?
Izuva guru apo tinorangarira zvikuru sei kukosha kwokurima fodya senyika, sezvo fodya chirimwa chinounza mari munyika kupfuura zvirimwa zvose. Gold rinodarikwa nefodya. Fodya yoga inopa nyika mari inoda kusvika ku1 biliyoni yamadhora emari yokunze. Kune veWorld Health Organization kuburikidza neFramework Convention on Tobacco Control FCTC iri kushanda pakuderedza kana kurega kurimwa kwefodya, vachiti vanoda kudzivirira utano pari zvino neramangwana. Izvi zviri kunyanya kuitwa munyika dzinorimwa fodya kusanganisa nyika yedu.
Varimi vari kukurudzirwa kuti varimezve kudya kunyanya kudarika marimiro avanoita fodya. Vanozvigamuchira here nekuzvinzwisisa izvi varimi?
Varimi vomuno vagara vachirima zvirimwa zvimwe zviri zvekudya kusanganisira pamwe nefodya. Hurumende iri kubatsira zvikuru pakurimwa kwezvokudya kuburikidza nezvirongwa zvepfumvudza intwasa nemapresidential input scheme ayo anopa varimi mbeu nemafertilizers kuti varimi vazhinji vasatambura nekute nga zvirimwa zvinopa zvokudya kuvanhu. Kana fodya ikasarimwa munyika ino, tinorasikirwa namabasa neupfumi sezvo varimi vazhinji-zhinji vange vowana mabasa neupfumi kuburikidza nokurimwa kwefodya.
Mutungamiriri wemubatanidzwa wemasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, vange vari parunare muHarare neStudio 7. Chombo tarisa zviri mumabepa nawo anhasi. Bepa nawo reHerald rine nyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kuti vanhu havafaniri kutyira kuti vachatadza kuvhota nekuti zvisina kumira zvakanaka mugwaro revavhoti zvichagadziriswa. ZEC yakati vanhu vatange kutarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro iri kubva musi wemugovera kusvika mangwana, asi urongwa uhu hwawedzerwa kusvika musi wechina. Bepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mapurisa anodzivirira mhirizhonga arambidza vamwe vakuru mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kutaura nevatori venhau mushure mekunge vasiya tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Varambidzwa ava vanosanganisira mutauriri webato Muzvare Fadzai Mahere, Muzvare Gladys Katwayo uye vaIan Makoni. Bepa nawo reZim Live rine nyaya yekuti vashandi veZimra vasiri kubhadharwa mari dzakakwana vanyora tsamba kumukuru wavo vaAntoni Manduwanzira vachiti vanodavo kushanda katatu pasvondo kuti vakwanise kuzviitira mamwe mabasa sezvo mari yavari kutambira iri shoma. Bepa nawo reChronicle rine nyaya yekuti vamwe vagari vekuBulawayo kumusha yemupopoma Lobengula Magwegwe nePumula vave kutyira kupararira kwezvirwere sezvo vasisina mvura yekunwa. Y yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini hapo na mkoma Jonga Murisera na mkoma Blessing Zulu hapo. Yaa, nini chikumbiro changu nukumbira wali mundi shiziro chikumbiro changu ni hurumende diri kutonga weduwe kumpa kuzimu kwa weduwe. Weduwe, mwari wa watu waniwe, chungutaka vira weduwe, hawati nyare wira wanatonga nyika weduwe. Kawati nziro otisi weduwe, tatambura ngawati nziro otisi weduwe, kumpa hati sinzi weduwe. Kwa wazi, wasadaru weduwe, kuzi chungunza wanu titra soka, tinu, jisusu ngawati nyare.
Tipa update kuti akungosvika kuti president wedu aya vachataura ingani zuro vakabuda pa vachitwadza vachataura ma election deadness izvo zvinoshamira chazvo kuti munhu anoenda pa haindi pa press conference anoenda pa musangano wecampaign kuti ndichakudza musezvo musemo wemvuri unovhuta rini kana aiziza musemandi wachona we Saturday aitaura akadingotaura kuti muchavhuta musi wakati chizvinonyanya kunetsa ipapo kungotaura date rekuvhuta zvinoita sekuti vanhu vanenge vachitaura vaya kuti aiwa idi yakamirira kuti fazi itange yatora mazita evanhu vese vachinyiwa mazita avanhu vadzingwa uku vabviswa pavoters roll aona kuti vakombaira mainfomation yavanoda then uzotaura date.
Apo Masera yari, masera yari, na kindafra na kitu tausu chao na chashkesh. Auta warandaka nangana na wakuru wa kutaka mzisa harijita. Harijita basa luku kundusira wano kuma mishau. Harusu nkadi uwa, sinkadi kutishu mnike sanduki. Wachida kita mshu kutra nyirira. Kwende runa zesi zesi luku nga ziroto. Kizina asiku, wantaka shinga. Shinga chaiko.
Tinangwa vane dimu tinotodzosira makasimba here vashamare kuti tsere kana kunzi marange ndokare kuno kuitira ndano ko chikumbiro changu chaicho kudai vananga vahambomira zvavo kuana wazadei rekufota kuitira kuti panoperawo June uyu vanhu vanenge vaperawo vazhinji kubva kuno kusouth kuno vosikomboredzisawo kufotawo vakwanise kufota. Kutese nezo itotori mota takatomira kuti uyo ndaikoko but tirosvika zvatofarwa so vanhu vakawandisa vaigona kuti nana 15 June vanenge vapera kuuya kubva vaanaunza zvavo.
Mukasei pastudio 7 apo veduve ini ndine mubvunzo inini handizivi kuti vangandidavirawo ndiani. Tinonzi nezeki kuti tase zita rakuti rakanyorwa ririmo here muvoter stroll kana kushandisa phone number yeiconet kana net 1 unobaya star 265 ish wotevera mainstructions aripo tikabayo zvinoona kuti mazita edu arimo bhandi kunza vazhinji vari kuenda vachiti kwanzi ukaenda paground physically unondowana kuti papolling station paone wakaisiwa hauchasipo especially vari mumadhorobha. Zviri kumbofamba sei? Yes, ndirimo muvoters row but manje polling station yangu haichasipo yachinjiwa ine yaiswa kune somewhere else. Kwechii chiri kuitika? Noti information yandiri kuona pafoni pangu neiri kuzondobuda ku ndikaenda kundochekesa kuma Zex Senders yakasiyana. Vedu vechii chiri kuitika? Ndo rigging yacho kayatotanga iyi especially mumatowns vanonyatsozova kuti mumatowns probability yokuti 90% yemavoters emaregistered voters anosapota opposition Citizens Coalition for Change yakakura. Saka ndo vanhu vari kunyanya kuvhiringidza ivavo. Vedu ngatiwane zvokuita nokuti ndo mwe part of rigging yavari kutoita vanhu veZanu-PF neZeki yavavo. Zvinorwadza zvisingaiti. Ngatiwane zvokuita ipapo. Ndini maridza pajobhe.
Makadi mose vashamara restudio 7 ana mukoma hwandi ndinoda kutaura hangu nenyaya dzekuchikoro ichi dzemakalara vanotaura kuti makalara vana vedu vakuramba chikoro nenyaya yemakalara munotaura iyi makalara aya ngaabviswe totarisa kadzidza kusina makalara but tiri magraduate na ndidi kuti titaure zvakawanda maticha akutoba mari dzinenyaya dzekuti makala ra $2 pa viki vachiba makala vana achadi chikoro nyaya makala ngaabviswe makala ngaabviswa vanoti makala ra vanotaura une chikoro chipiwo chinongonzi makala hatizivi tazingazvidzivi vana takadzidza kusina makala ra.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Muchirongwa chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Munyori mukuru mubazi rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Funwell Tagwira vanoti vari kufadzwa nezvakabuda mumisangano yavange vachiita nevatungamiri vezvikoro zvepamusoro zvechitema muAtlanta, Georgia mazuva apfuura. Muzvinafundo Tagwira vanoti vakakwanisa kubuda nezvirongwa zvichaita kuti vadzidzi nevadzidzisi vezvikoro zvepamusoro vemuAmerica vawane mukana wekushanyira Zimbabwe vachinoona mafambisirwo anoitwa zvinhu muzvikoro izvi. Vanoti vadzidzi vekuZimbabwe vachawanawo mukana wekuuya kuno kuAmerica pasi pechirongwa chekudyidzana kana kuti exchange program. Zimbabwe yaimbenge iri pamusoro zvakanyanya munyaya yedzidzo muAfrica, asi nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi, dzidzo yemunyika iri kuramba ichidzikira. Varayiridzi vave kungogara vachiramwa mabasa, vana vachiratidzira. Ngatidzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvinafundo Tagwira nezvenyaya iyi.
Tauya kuno kuAmerica kuti tizoshanda pamwepo neembasi yeZimbabwe kuti tiite establish malinkages neukama nemainstitution ari kuno kuAmerica, mauniversities, macolleges, nekuti oso tiuye titaure nehama dzedu dziri mudiaspora kuti dzinokwanisa, even dziri kure kwakadai, dzinokwanisa kushandira nyika yadzo nenzira dzakawanda dzakasiyana-siyana.
Mungati imi matambirwa sei nezvizvarwa zveZimbabwe uye zvemuno muAmerica zvamakwanisa kusangana nazvo?
Takatambirwa zvakanaka chose. Tatisingazivi kuti muno muAtlanta mune vanhu vakawanda kudai vekuZimbabwe. Takatambirwa zvakanaka neembasi ikameka sure kuti yakaarenja maprogramu akanaka chose akaita kuti tikwanise kuonana nemainstitutions akasiyana-siyana. Takaonana neGeorgia Institute of Technology, tikaenda kuGeorgia State University, tikaonana nevanhu vekuSpelman nemamwe mainstitutions. Zuro tikaswera tiine Black Business Council. Zvese izvozvo zvakarongwa nevanhu vari kuno. Tinozvitenda nokudawo kuti out of mameetings iwayo tiri kuona maopportunities achaita arise okuti tikwanise kuita work together nemainstitutions ari kuno kuAmerica.
Mungada kudyidzana nemainstitutions aya pakai?
Tinohidzana nawo munzira dzakasiyana-siyana. Chokutanga, tinoda kuti tihidzane navo in the area yokuti ivowo sugudzwa kwamunoita vane technology yakati wandei yatiri kudawo kuZimbabwe, uye tinoda kuhidzana navo nenyaya yokutanga maprograms angatibatsira kuZimbabwe hatisati tava nawo. Tinoda kuhidzana navo muarea yekuti tibatsirane pakutraina nokuita capacitate maticha edu kuti akwanise kuva noruzivo runodarika rwavainawo. Tinoda kuhidzanawo navo pakuti tiite anonzi mastudent exchange kuti mastudents edu anouya kuno vavowo vachiuya kuZimbabwe. Zvinobatsira because zvinovhura pfungwa dzevana kana vachiuya kune imwe nyika vachiona zviri kuitika vachidzokera kunyika yavo kuti vanopedzisa madegree yavo. Tinoona kuti zvinhu zvinogona kutibatsira, uye toda kubvidzana navo futi even pakuita research kuti tinogona kushanda tese paresearch, tinogona kushanda tese pakusupervisa mamasters nemaphd students mumaareas atinenge tisina adequate expert.
Nayo inyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.